One, tiri kubhadhara mari, tiri kubhadhara mari zvinofadzira, mwedzi woga woga. Asi, one of my patients atiri kuona muzvibhedhlera arikurapwa, havasi kuzokwanisa kunge vachirapwa, havasi kuzonge vachikwanisa zvekare kunge vachitenga mushonga, nekuti zviri kunzi medical aid aya haasi kuendesa mari kune vanhu vari kuunza pasexes. So, isusu zvekare sana chiremba, totoshushikana kuona, wayo medical aid atotanga kuvhura masejari. Saka taana chiremba ari kuvhura sejari yake, medical aid yasiya basa rayo iri kupa vanhu mari kuti varapwe, yakutovhurawo masejari yayo. Yavhura sejari, medical aid inyaya yekuti ikambani iri kukwanisa kuenda ichinoadvertisa mubepa, mumaterevhizheni, mumaflyers kuti huyai tikurapei kunoti tinogona. Chiremba haatenderwi nemutemo, waakasaina haatenderwi neHippocratic Oath, haatenderwi nekanzuro yana chiremba kuti advertise kuti huyai murapei kusejari kwangu. Saka vana chiremba, one, vari kupushwa out mubusiness nenyaya yekuti pane competition isiri fair. Vana chiremba zvekare vari ku havasi kuzopuwa mari kana vachinge vataura mapatients anobhadharwa nemedical aid. Saka chiremba orarama nei muZimbabwe?
Asi ndiani anofanira kunge achigadzirisa iyo nyaya iyoyi, Dr. Nyamande, yekuti mamedical aid societies ari kushanda sei?
Nyaya yemamedical aid inyaya inofanira kugadzirwa naminister of health. Pane mutemo, medical services act, pane mutemo dzakawanda zvikuru dzinoguidha kuti mamedical aid anofanira kushanda zvakaita sei.